handina hangosangana randiro 29 ndine library inonzi Gogo Grace Mutemasango Memorial Library iri kuMhondoro. Iripo library iri kushanda, iri kushandiswa pachikore primary school ikoko kuMhondoro kwaChiyero.
Izvi zvamuri kubatsira nazvo pari nhasi kunze kwekuti makava ka library nekupfekedza mabhuku ekutanga.
Pane akatipawo makombiyuta vanoticha kuChinoi, handipachitaura sara vasinenge ndataura navo vari kuyunivhesiti yekuChinoi. Vakatipa makombiyuta anokwana kuita 10 akaiswa imomo mulibrary imomo. Tikazoisawo malaptop mairi, tikazovapa kajenereta kadiki kuti vapote vachishandisawo imomo.
Tiri kuona kuti zvikoro zvizhinji zvaakukurudzira kuti vana vanga vachiwana maindaneti kana masaisai ekuti vanga vachiverenga zvamuri kutaura zvemakombiyuta vachipinda yatingati pachirungu online. Makaisawo here mukana iwoyo wemasaisai?
Masaisai hatisati taisa kuburikidza nenyaya yekudhura kunoita Wi-Fi internet access kunyika yedu yeZimbabwe. Nokuti data ratoona kuti uritengere kuti vana vange vachishandisa nguva dzese. Ezvinhu hatisati tastapa pachina nechokuti tingakwanisa kuzviita izvozvo. Tachingoti vana vari kukwanisa kuziva kuti kompyuta inoshanda zvakadai, vachishandisa kana kupota vachitaipa vachiita sei. Kana pane ticha anenge aine datawo anogona kuti musi iwoyo, kana vaine chidzidzo chavanenge vachiita muklasi musi iwoyo, ngatiitei, ngatishandisei nguva diki diki iyoyo vongotsvaga zvavanotsvaga. Asi pane zvino kuti tinengaite intaneti yekunzi pane Wi-Fi nguva dzese, aiwa handisandasvika pachinhanho ichocho.
Mune rimwe basa ramazoita futi here kunze kwepachikoro chepachikore? Mune kumwe here kwamavhurawo zvakare library?
Kwete, handina. Ndikungoita zvepachikore ipapo, pachiyero ipapo, handina kumwe kwandati ndaita. Asi tinopota tichipamhidzira mabhuku, nekuti kana mabhuku ekunyora zviya zviya ekuti vana vanonyorera nemapenzura. Pandinoendawo kuZimbabwe ndikawana mukana, ndinenge ndichitakura zvinhu zvakadaro. Nokuti munoziva akandibita mabhuku anobvaruka, saka tinge tichingopora tichipamhidzira kana ukaendawo pamhidzirawo tichingoenda tichidaro. Uyezve tinobatsira vana vatinongogona kunhonga kana vairi vatatu vatinenge tichibatsira nemari kuti vange vachienda kuchikoro nekuti vaone mayunifomu.
Mune mamwewo masangano here ari kubatsiranawo nemi kubva zvamasimudza dura remabhuku iri?
Ndingati pane munhu mumwe chete akandibatsira, muzvare Loveness Rutendo, Saurombe Reed, vakatibatsira kupa vanasikana vepachikori nguva yavakamboenda kuZimbabwe. Vakavapa zvokushandisa zvenguva yemadzimai, vakatakura mabhokisi avo vakatiwo vakanosiyawo ikoko. Uyezve kune organization iri kunoko kuUnited Kingdom inonzi PACT, PACT, inotungamirirwa namukoma Daud Chimonyo namukoma Thomas Mutangiri. Vakamboendawo kunobva kacha kulibrary kuti vanoona kuti zviri kufamba sei. Vakasiyawo vabatsira nechepo chekubhadharira vana mari yechikoro. Vana vakati o vanenge 10 kana tisingakanganisi, nekuvatengera mayunifomu vachibatsirana neasisisa vana madamondo vaikonye kuAmerica ikoko. Saka ndoda kupa kutenda kukuru kune vanhu ivavo nekungomurangarirawo kuti kune imwe projekti iri kuitwa inoda kunge ichisimbiswa.
Vanoda kukubatai vanokubatai sei kuti vange vachibatsiranawo nemibasa ramuri kuita?
Vanogona kundibata paFacebook. Tinotori nepage relibrary rakanzi Gogo Grace Mutemasango Memorial Library. Vanokwanisa kundibata ipapo.